Mumiririri wehu muZimbabwe, Dr. Alex Gasasira, vati nhomba dzekuChina dzinogadzirwa neSinovac neSinopharm dzava padanho repamusoro-soro mukuongororwa uye vanotarisira kuti panopera mwedzi unowa kubvumbi huu inenge yapedza kuongorora nhomba idzi.
The standard of WHO is to encourage vaccination. We also encourage all vaccine manufacturers to submit the information about their vaccines to WHO as soon as possible so that WHO can review and include those vaccines in the WHO approved list. So those ones are amongst the vaccines that are at a very advanced stage of being evaluated. We do hope to get the WHO position, you know, before the end of this month or early next month.
Sehu tinokurudzira kubaya kwenhomba, tinokurudzirawo vagadziri venhomba kuti vakurumise kuunza kuhu information nechekuita nenhomba dzavo kuti tiongorore pamwe nekuisa pamushonga inenge yatendedzwa nesangano rehu. Mishonga inogadzirwa neSinovac neSinopharm ndeimwe yavepadanho repamusoro-soro rekuongororwa. Uye tinotarisa kuti panopera mwedzi kana kutanga kumwedzi unouya huu inenge yazivisa pamire nhomba idzi.
Mashoko avagasasira anoburitsa pachena kuti nhomba dzeSinovac neSinopharm dziri kushandiswa munyika hadzisati dzapiwa chitambi nehuu kuti dzishandiswe neveruzhinji. Vachibvunzwa neStudio 7 kuti zvinhu zvinotarisirwa here kuti nyika dzishandise nhomba dzisati dzakomekedzwa nehuu, vagasasira vati sesangano vanokurudzira masangano anotarisa mishonga munyika dzakasiyana-siyana kuti aongorore nhomba idzi dzisati dzashandiswa. Vagasasira vati sangano rinoongorora nekubvumidza mishonga munyika reMedicine Control Authority of Zimbabwe rakati rakatarisa nhomba iyi rikagutsikana kuti yakanakira zvizvarwa zveZimbabwe.
The Medicines Control Authority of Zimbabwe has looked at all the information. That's what we have been informed. It is satisfied that the information it has received is good. It is satisfied that this vaccine is good for the people of Zimbabwe. Sinopharm and Sinovac are being used in almost 30, 40 countries of the world. So it's not only Zimbabwe that's using these vaccines.
Medicines Control Authority of Zimbabwe yakatiudza kuti yakatarisa nhomba idzi uye ikagutsikana kuti dzakanaka kushandisa munyika. Sinopharm neSinovac dziri kushandiswa kune dzimwe nyika, haisi Zimbabwe chete iri kushandisa nhomba idzi.
Studio 7 haina kukwanisa kunzwa kubva kumikers. Zimbabwe pari zvino iri kushandisa nhomba mbiri dzekuChina, yeSinovac neSinopharm. Nhomba dzekuChina idzi dzinonzi dzaita mutauro kune dzimwe nyika, kunyanya nhomba yeSinovac inonzi dziviriro yayo yakaderera pane zvaive zvataurwa neChina. Mutungamiriri werimwe remasangano anomirira madhokotera anoshanda akazvimirira, Dr. Johannes Marisa, vaudza Studio 7 kuti kana nhomba ichidzivirira nezvikamu zvinopfuura makumi mashanu, chinhu chakakosha mukudzivirira ndufu nezvikamu izvozvo.
Kana paine protection above 50% saizvozvo, tinototi half a loaf is better than nothing. Pane kuti tibve tatorambira kure tobva tati aiwa mavaccines aya hashandi, mavaccines aadai aiwa. Iyo 62.5% inowanikwa kune vamwe vanhu chinotori step yakakosha kune ruzhinji, sezvo anenge achipuwa kune vanhu vakawanda. Ngatiti pane vanhu 10 million vabayiwa, zvichireva kuti 50 more than 5 million yevanhu vese vanokwanisa kuwana protection zvakatonaka kubva.
Vamarisa vatiwo kana vanhu vakabayiwa pamwe nekutevedzera zvinokurudzirwa zvekupfeka mamaski nekusaungana nekugesa maoko zvinobatsira mukurwisa chirwere ichi. Vamarisa vatiwo mimwe mishonga inonzi nedziviriro iri pamusoro inonetsa kushandisa nekuda kwezvinodiwa pakuichengetedza.
Mavaccines iyaya anonzi messenger RNA anopuwa anoretwa kunzi ane protection yakati wandei anotinetsei kuti timashandise muno nyaya yematemperatures anodiwa. Kana iri yePfizer munoziva tinoda -70°. Moderna inodazve -20° kuti ichengetedzwe. Zvinova izvo zvakati omei chaizvo munyika dziri dzezvitema dziri dzinyika dzine zvinaya tokubudirira. Saka ndinongoti isusu aiwa vanhu ngavasavhunduka, tichangoramba tiri vapenyu, tichingotedzera chete zvinodiwa, ngatirambe tichingobayiwa tisaura mwoyo.
Nyanzvi mune zveutano uye vaimbova gurukota vezveutano vaHenry Madzorera vati chakanyanyokosha pari zvino kuti Zimbabwe iite tsvagiridzo yavo yekuti nhomba idzi dziri kushanda zvakadii munyika.
Chakanyanya kukosha izvino ndechekuti hurumende yedu ichitiudzawo isu vana veZimbabwe kuti kushanda kwenhomba iyi yeSinopharm neSinovac yakazoira mushure kwakamira sei, nokuti tatobaya nhomba iyi kuvanhu vanodarika 195,000. Tofanira kunge taane ruzivo izvino venyanzvi dzesainzi vanofanira kunge vatosevenza samu dzacho dzokuti izvo nhomba iri kushanda zvakadini.
VaMadzorera vati hapana change chakaipa mukusanobaya vanhu. VaMadzorera vati mashandiro enhomba anosiyana-siyana uye hapana chakaipa mukumira kushandisa nhomba kana zvaonekwa kuti hadzisi kushanda zvakanaka.
Decisioni yakanaka yekuti toendera mberi here neSinopharm Sinovac vaccines kana kuti tochinja toita chamupidigori hazvinyadzisi zvokuita chamupidigori izvi. Ndo zvinotoitiwa. Ipapa sina chakaipa kutanga kubaya vanhu nhomba, asi chakaipa ndechekuti tizoramba tichibaya vanhu nhomba yataakuziva kuti haisi kushanda.
Studio 7 haina kukwanisa kunzwa kudivi rebazi rezveutano nezvenyaya yenhomba dzekuchina, asi vachitaura pakasvika nhomba yekutanga munyika, mutevedzeri wegurukota rezveutano vaJohn Mangwiro vakati zvimwe zvinotarisirwa neZimbabwe panhomba machengeterwo enhomba idzi vakapa muenzaniso wenhomba yeSinopharm iyo vakati iri nyore kuchengetedza munyika sezvo zvikwanisiro zvaidiwa zvakagara zviripo munyika. Mutungamiriri wenyika vaEmerson Mnangagwa vakati Zimbabwe ndeimwe yenyika dziri pamusoro muSADC mukubaya nhomba dzekudzivirira chirwere cheCOVID-19. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndine Rutendo Mawere.